Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubumbi 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi hapana chatakwanise kuona kubva mangwanani, tataurirwa mangwanani kuti garai panzvimbo madroping stand pabusta repamutsvango. Saka taswera ipapo tatokuedze kubata kucommunicata, hapana chakwanise kuitika.
Vagari vekwamutsvango kuchimanimani East vanoti nhasi vaswera vakagarira guyo sembwa sezvo chikafu chavanga vakamirira chisina kuuya. Hurumende yeAmerica inoti dutu mupengo recycloni idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi.
Saka navari kutedzera zvekuita kuRwanda nenyaya dzekuchenesa maguta vadiwo kuchitedzera zvekuita Rwanda iri kucherechedza kuti munyika mavo makaita chitiko chisingafadzi munhu wese chekuurayana kwakaitika kuRwanda.
Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondwa kwemarudzi muna 1994. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anobatsira anonzi ari kuramba achienderera mberi nekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo recycloni idai mumatunhu echimanimani nechipinge kuManicaland, izvo zvaita kuti mimwe migwagwa nemazambuko zvichifambika. Mumiriri wechimanimani West mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF amai nokutola matsikenyere vanoti zvino zvinenge zvave kutanga kuratidzika mudunhu ravo zvichitevera mabasa ari kuitwa nemasangano anobatsira akasiyana siyana achishanda nehurumende ayo vanoti ari kugadzirisa migwagwa pamwe nemabhohoro zvakanga zvaparadzwa. Amai matsikenyere vanotiwo vanhu vakawanda mudunhu ravo vave kukwanisa kuwana chikafu nekuda kwekugadziriswa kwemigwagwa nemazambuko zvakanga zvaparadzwa. Asi varamba mashoko ekuti chikafu chiri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika, vakati mudunhu mavo vezvematongerwo enyika havasiyo vari kusvitsa chikafu kuvanhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Iko zvino kuchimanimani upenyu hwaakuda kudzokera panzvimbo, migwagwa yakufambisa, izvo zvichiri kucherewa mabhohoro nehurumende, vanhu vari kupiwa chikafu. Zvikuru kwedu uku tiri kupiwa dreini, vanhu vogaisa vodya zvaanani, nekuti vanhu vanga vakaafektiwa, minda yavo yanga yakaenda, magardens akaenda, vamwe dzimba dzakaenda, marodhi akaenda. Saka izvo zvinhu zvaanani nokubira kwaita hurumende.
Tiri kunzwawo vakawanda vanga vachichema kuti havasi kuwaniswa chikafu, vamwe vachiti chiri kuzopiwa chichiitwa zvematongerwo enyika. Mudunhu menyu zviri kufambawo sei?
Isu zvatinoita kungosvedzera vanhu, vanhu vovungana. Kana chikafu chikavuya, ivo vanongopa madonors acho. Hatisati tambosvika patinopiwa isu semapolitiki. Patapedzisira kupiwa, INSCO sedona ndo yakaunza chikafu. Saka vanhu vanga vakawandisa vavari kuma over 1000 vanga vauya kutsvaga chikafu. Saka 1000 vanhu vakapiwa 200, vazhinji vakaenda vachigunununa chaizvo vachiona kwekuti ene mahampers aya avhurwa. Vati dhona rakabva ravindisa kuti richadzoka, zvinova zvisina kuzoitika. Saka kusadzoka ikoko kwakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti ndofunga vanhu ava vanga vane chokuita naMP, but isusu hatisisi tinopa chikafu.
Kuchine vari kuwanikwa here vakashaya? Nokuti tinonzwa kuti kwava kune imbwa dzaa dzichibatsira kufemedza, pangafungidzirwa vanhu pangadai paine vakashaya.
Kwedu ndiko kune vanhu vazhinji vane hama dzakafira. Zvazvinoita munoona chimanimani sedistrict isuwe kuwesti wanu wanenge wachienda kunana kutiki kunoita mabasa kunoswa gagorizi kuno chandia kumataundi saka wanu redi kuwesti ndio wakanyanya kuwafetua ama zavo jindi zaka fina ikoku saka marilo avo wano cheme wakuwesti saka saizo so wanu wakwetu wakafetua wakanyanyi sabani wa jindi mori jindi zine wanu wa jindi wa sina kuwanipa
ndesipi la munga tarisira rubatiro la munga tarisira munera mangwana
izosi we are now building mani mani we kuti wanga wakala siki wana magarden javo kitanga kubapa masidlings kuti watange kujara wanga wakala siki wana maoshad wanga wakala siki wane zaka wanda infrastructure mapamsa ipampa mbura kubamu nizi ya chinda kumagarden ose haka kukurwa saka izosi zitiri kuti appeal kune ose mawel wishes wangada kutibatira kuti vati batire along those lines
Vanga varu miriri wechimani mani west mparamende amaye nokutula matsike nyere vebato rezano PF vari parunare kwakare kuchimani mani west ne studio 7 zvichakadaro vagari vekwamutsangwa kuchimani mani east vanoti nhasi vaswera vakagarira kuyosembwa sezvo chikafu chavanga vavimbiswa kuti chichadonedzwa nendege mudunhu ravo chisina kuuya Atina ukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti chii chatadzisa chikafu ichi kusvitswa kuvanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita nakansura weward 23 vaJoel Dumakwezu.
Nhasi hapana chatakwanise kuona kubva mangwanani tataurirwa mangwanani kuti garai panzvimbo madroping center. Saka panguva yacho iyoyoyo tataurira vanhu vese vemuward mangu kuti vaungane panzvimbo 1 vatazotende koungana pabooster repamutsangwa. Saka taswera ipapo. Tadu kweze kubata kukomunikata hapana chakwanise kuizi. Saka manherana hapazo ye kandegi kawo. Hani kawane zini zisho mashoma hova ende koise kukliniki. Saka tazgoti zini zazo zana zini zepa kliniki. Ati mziji harina chirawa.
Ndiya nangati mugari reshikafu?
Yeku kumani penda mewamwe vaso yo tiba tira hizo zi vaso tipa itaku nze ndege natu.
Ko migwagwa aisati ya gaziru erezo kuti chikafu chi uye ne migwagwa. Pane kuti chinge chi gari kwa chikudu nizwa nendegi.
Taka gazira mugwagwa. Ati handisi kuziya kuti chinomboita kuti iwo vaunze nendege. Kuti chiti mugwagwa taka gazira taisweramo nevanhu veruzhinji. Tikatibatsirwa neEconet iko zvinezvi tiri kutosweramo tichigadzira mugwagwa yacho. Motokari dziri kufamba up and down handizivi kuti iwo vanomboda kuunza nendege. Kuti chitosi here kuti zvinhu zviuye zvishoma here zvisakwana vanhu kana kuti vanongova zvichiita kuti zvidii.
Asi vari kuzviziva here kuti migwagwa yakufambika?
Ndakaendako inini kuti manimani district ndikataurira DA, ndikataurira council, ndikataurira everyone wangari nevakuru vemasoja, nevakuru vemapurisa kuti migwagwa takagadzira. Nevanhu vedu tiri kugadzira, kugadzira kuti zvinhu zvione kufamba neroad. Zvinofamba ngekuchipinde toende kwamabheka, touya pamakwaha, topire kuende pandiemi. Tikanga tasvika pandiemi, zvinenge tati amuwadhi mangu. Vanhu vanongouya ipapo panonga pagumire motokari asi ivo vanongoti tode kuunza nendege handizivi kuti tikonzere ndechei.
Chii chamaa muchitarisira kupiwa nhasi?
Hatina chetinotomboziva kuti chii chavari kupa nekuti ivo vanongouya nezvavanonga vafunga pamwe pamwe pacho vanouya netiufu pamwe pacho vanoziva ari kupa mafuta negrocery pamwe pacho vari kupa zvemablankets saka hatisi kuziva isu taingogarira kuti chereche tapiwa kuti tione kubatsirikana.
Saka iye zvino chikafu makamira sei?
Anhu haana chikafu chacho dambudziko tinaro anhu haana chikafu takatomirira izvezvi mukaona netembere izvezvino panguva inei kuma26 kudai tembere dziri kutofamba kuende kumba dzakadzakaswera dzakamirira zvisindi dzauya mangwanani nenzara.
Vanga vari kansura weward 23 kwamutsvangwa kuchimani mani east vaJoel Dumakwezu vebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vari parunare kwakare kwamutsvangwa nestudio 7. Hurumende yeAmerica inoti dutu mpengo recyclone Idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi nekudaro icharamba ichiona kuti vanhu veko vava narubatsiro. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nestudio 7 kumuzinda weAmerica, mukuru anoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vapinda mumatambudziko kuUSAID vaJason Taylor vati kunyange hazvo vari kushanda nemamwe masangano ngokugadzirisa migwagwa pamwe nekuvaka zvivakwa zvakaparadzwa pari zvino vari kunyanya kukoshesa zvakanyanya kubatsira nezvinhu zvekudya kuitira kuti upenyu husarambe huchirasika.
USAID is prioritizing life-saving response in this case, which doesn't necessarily...
USAID iri kunyanya kukoshesa zvakanyanya zvinhu zvinobatsira upenyu pari zvino. Zvisinganyanyo kusanganisira kuvaka zvivakwa, asi kune vamwe vanogona kubatsira hurumende mune izvozvo. Asi zivaiwo kuti seUSAID tagara tine zvirongwa zvekubatsira budiriro nemunzvimbo idzi.
Areas that focus on long-term developmental progress.
Vateila vati dambudziko rakawirwa nevagari vekumanikaland rakakurisa zvekuti hurumende yeZimbabwe haigoni kugadzirisa dunhu iri vari vega pasina rubatsiro. Vateila vati vakashanyira dunhu remanikaland nechikopokopo cheWorld Food Program kunova kwavari kuisa mari yerubatsiro, vakatiwo chakanyanyovavhundutsa kuona kutambudzika mupfungwa kwevanhu vedunhu iri. Vati vana vakaona vanga vasina mufaro. Vati zvakakosha kuti mushure mekunge vanhu vekumanikaland vabetserwa nezvinhu zvakadai sezvekudya nekuvakirwa dzimba, vanofanirwawo kuzobatsirwawo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane. Vateila vati vari kuchimane mani nechipinge havana kuona pamwe nekumbosangana nevagari vaiti havasi kuwana rubatsiro nekuda kwebato rezvematongerwo enyika ravanodzigira. USAID yatiwo ine unyanzvi hwekudzidzisa vanhu vemuZimbabwe kuti vakwanise kutarisa muchadenga kuti vaone kuti madutu mupengo anokwanisika kuitika rini uye achibva nekupi, pamwe nematanha vangatora kudzivirira kuparadzwa kweupenyu nezvinhu kana hurumende ikavakumbira. Kubva zvaita dutu mupengo recyclone Idai, America yabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni maviri ane mazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Zvichakadero, hurumende, United Nations nemasangano akazvimirira nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga nechimbi chimbi mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vangangosvika zviuru mazana matatu vanoda rubatsiro kudunhu remanikaland, uye pavanhu ava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe vari vana vadiki. Mumatunhu mapfumbamwe akavhiringwa necyclone Idai mune zvikoro zana nemakumi matatu nezvipfumbamwe zvakaparadzwa, izvo zvakasiya vana vechikoro makumi mapfumbamwe zviuru vasina pekudzidzira. Hurumende inoti vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuzivikanwa kuti varipi,
uye mazana matatu nemakumi mana nevana vakafa mutsaona iyi.
Huwandu uhu hunotarisirwa kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Apo Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondwa kwemarudzi muna 1994, mumiriri wenyika iyi muZimbabwe vaJames Musoni vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe vabatane nekushanda pamwe kuitira kuti nyika ive nerunyararo nebudiriro. Godwin Mangusa anoti panyaya inotevera.
Muhurukuro yataita navo mumusha weGlenora muHarare, vamusoni vati kupondana kuRwanda kwakaitika nekuda kweruvengo rwainge rwagara rwuripo pakati pemarudzi kwenguva yakareba, asi vati zvakapera mushure mokunge vanhu vaona kuti vaifanirwa kushanda pamwe chete nekubatana kuitira kuti nyika yavo ifambire mberi. Vati nekuda kweizvozvo zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mapato akasiyana-siyana, masangano nevanhuwo zvavo vashande pamwe mukusimudzira nyika. Vamusoni vati kunyange hazvo Zimbabwe isingakwanise kutevedza zvese zvakaitwa neRwanda, zvakakosha kuti pave nerudo nekubudirana pachena pane zvakaitika, pamwe nekunyaradzana kuitira kuti pave nekuvimbana kuti vanhu vakwanise kugara zvakanaka pasina kurwisana.
So unity has been very, the second thing is to hold ourselves accountable.
Saka kubatana kwakakosha. Chechipiri kubuda pachena uye nekutevedza dzakwara reutongi hwejekerere. Chechitatu kufunga zvakadzama kuti nyika neupfumi zvingasimudzirwe sei.
Not only embracing good governance and unity, but you need to transform our country, to transform our economy.
Vamusoni vatise kuona kwavo Zimbabwe inogona kufamba negwara rakafamba neRwanda kana vanhu vese vakatevedzera gwara rehurumende rekusimudzira upfumi nemagariro evanhu revision 2030. Rwanda ichatanga kucherechedza makore makumi maviri nemashanu paitika kupondana kwemarudzi nemusi wesvondo, uye muZimbabwe mucherechedzo uyu uchaitwa warupe Jesuit University muHarare nemusi wechishanu chinotevera muZimbabwe makapondwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemasoja ehurumende kumatunhu eMatabeleland neMidlands kuma 1980s uye kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa kuranga vakauraya vanhu kuripa kana kunyaradza vakafirwa kana kubvuma chaiko kuti izvi ndizvo zvakaitika kuti vanhu vematunhu aya vagadzikane mupfungwa dzavo nengo yeboard resangano replatform for youth development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuona kuti vamunangagwa vari kudzidza kubva kuRwanda zvichibudikidza nekutanga kwavakaita national cleanup campaign iyo yave nemwedzi yakawanda ichiitwa muZimbabwe asi vati vangafara zvakanyanya kana vamunangagwa nehurumende yavo vakadzidza kubva kuRwanda kuti yakaita sei kupedza hondo yemarudzi pamwe nekunyaradza nyika iyi izvo zvaita kuti ive imwe nyika yakabudirira chose muAfrica.
Saka navari kutedzera zvekuti kuRwanda nenyaya dzekuchenesa maguta vadiwo kuchitedzera zvekuti Rwanda iri kucherechedza kuti munyika mavo makaita chitiko chisingafadzi munhu wese chekuurayana kwakaitika kuRwanda.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hongu Rwanda yakaita zvakanaka chose asi vakati havafari kuti mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vanombunyikidza vemasangano anopikisa. Zvichakadai mumiriri weRwanda vashandi vekumahofisi ake nevashandi veRwanda nhasi vabatana nameya weHarare vaHebert Komba mukutsvaira musha weGlenora pasi pechirongwa cheNational Cleanup Campaign icho chinoitwa chishanu chekutanga pamwedzi wega wega. Vagomba vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevagari vakaenderera mberi vachiti izvi zvaderedza dambudziko remarara muguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Direct from Washington, the voice of America. VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria varatidzira kekutanga kubva pakasiya chigaro mutungamiri wenyika vari kurwara vaAbdelaziz Bouteflika. Muchiitiko chicharatidza kana mhepo yeshandiko iri munyika iyi ichiramba ichizovhuvhuta. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutanga nhasi manheru kuita Kongresi yemudunhu reNorth America muguta reColumbus kuOhio. Kongresi iyi ichange ichikokerwa nevanyarikani vakabva kuZimbabwe vanoti Sach Garo wemadzimai mubato iri amai Lind Karenyi nenhengo yeparamende amai Linda Masara uye mumiriri weMDC kuBritain vaElliot Febvre. Musangano wanhasi uchatanga nekunyoresa vanhu vari kubva kumatunhu eEast Coast, Canada neWest Coast. Mushure mezvo nhengo dzabva kumatunhu dzichatanga kuseya nyaya yezvinzvimbo zvichavhoterwa mangwana zvichitevera mazita evanhu vakadomwa kuti vakwikwidze zvinzvimbo zvedunhu reNorth America. Vanoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDC North America vaNick Mada vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri mubishi kuita makongresi aro matunhu ose ari munyika pamwe nekunze kwenyika pachigadzirirwa kongresi huru iyo ichaitwa mwedzi unouya muna Chivabvu. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro navamada kuti tinzwe nezvemusangano wavo.
Programu yekongresi yedu inotanga nhasi chishanu ichapera musi weSunday, musi wesvondo. Vanhu vedu mamembers leadership vari kubva kumastates akasiyana tosangana kuColumbus Ohio kutangira nhasi.
Matunhu akadodoma here vanhu vanozokwikwidza?
Madunhu vari kupedzisa maprocess acho iwayo but vava ne tarisiro yekunge vapedza ndinotarisira kunge ndichiwana zvese izvozvo munguva shoma shoma iri kutotevera but vari kupedzisa zvese izvozvo zvinenge zviri kufamba zvakanaka.
Izvi zvakaitwa pachena pasina mutauro?
Ndichitarisira zvandakataura saorganizing secretary ndichipira vanosarudza ndinovimba kuti vanotevedzera nzira idzodzo kana zvisina kutevedzerwa tinongodzokera kuti tiite zvinhu zvine donzo remusangano. Saka matarisiro andinoita pari zvino ndisati ndapiwa feedback, yes, zvinenge zvichifamba zvakanaka.
saka mungati vanhu vese vakafara nemafambisirwo akaitwa zvino.
Handisati ndawana munhu anopokana nezvese zviri kuitika pari zvino, saka ndinotarisira kuti zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka uye zvichafamba zvakanaka. Handisati ndawana report back inorakidza kuti pane vane kupokana, vanogunun'una kana vanorwisana nazvo.
Tinonzwa kuti amai Lynette Karenyi namai Linda Masara vari muno muAmerica. Pane zvavachauya kuzoita here pamusangano uyu weCongress yenyu?
Ndinovimba sekutaura kwamaita kuti mai Karenyi namai Masara sevatungamiri vedu zvunhu zvinorakidza kwatiri isu sevatungamiri vekuAmerica membership yedu takavazivisa, saka zvinoreva kuti kuvapo kwevakuru zvinorakidza kuzotsigira nekutibatsira kufambiswa kweCongress.
Kana pakaita kusawirirana, vanokwanisa kugadzirisa zvinhu here kana kuti vanenge votoendesa nyaya yacho kumahofisi enyu okuHarare?
Inini saorganizing secretary muvaki wemusangano muno muAmerica handitarisiri kunyanya kuti pane kusawirirana kunofanira kuitwa, nekuti zvinhu zvese izvi takashanda nguva yakareba tichigadzirisa musangano. Saka panokwanisa kuita kuti mahiccups tokungogadzisa kuti apa tokupafinaliza sei, uye vakuru vedu varipo kudai zvinhu zvakatonyanyisisa kunaka. Ende kunge varipo vakuru vemusangano vakatumwa nemusangano wese kutaura Harvest House, saka ndinovimba kuti hapana zvichatinetsa kuti donzo redu ribudirire, vanokwanisa kuzvigadzirisa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDC North America vaNick Mada vachitaura vari parunare vari kuPhiladelphia. Natanuno Kawande we Studio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe cheMawarriors achisati chawana zvikwata zvekuenzana nazvo masimba segadziriro yacho yema 2019 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaFelton Kamambo vanoti havasati vawana zvikwata zvekuedzana masimba neMawarriors segadziriro re 2019 Africa Cup of Nations kusvikira musi wa 12 Kubvumbi, apo pachaitwa mubatanidzwa kana kuti draw yezvikwata zvichanokwikwidza mafinari eAFCON. VaKamambo vanoti kunyangwe hazvo vanga vachiita hurukuro nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neSouth Africa, vatungamiri vezvikwata izvi varamba kuzvipira sezvo zvingaitike kuti Zimbabwe iswe mugungano rimwe chete navo kumafinari. VaKamambo varamba kuti Zimbabwe yakatowana kare mutambo nemasuper eagles ekuNigeria, vachitivo vachazivisa kana musi wa 12 Kubvumbi wadarika kuti zvinhu zvakamira papi. Zimbabwe yakakwanisa kuenda kumafinari eAFCON muna 2004, 2006 na 2017 asi chingobuditswa munharaunda yekutanga. Asi manager waMawarriors vaWellington Pandare vanoti rwendo rwuno kunotsva demo kuti saramupini.
Tinotarisirawo kuita zviri nani kupfuura mafirst round zvatogara tichipererawo, tichatadza tigopfuurawo first round ichi vakomana vamboitawo history.
Mumwe mutambi weMawarriors Jani Piri anotiwo havasi kuenda kumafinari kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko, asi kunokwikwidza zvakasimba, achiti iye Mawarriors akasimba zvekusvika mukota finari. Mawarriors akapedza ari pamusoro mugungano ravo remunzira yekuenda kumafinari ayo achatanga musi wa 21 Chikumi. Mawarriors akapedza ari pamusoro peDemocratic Republic of Congo, Liberia pamwe neCongo Brazzaville mugroup B. Zvichakadaro, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo rechipiri pachitarisirwa chaunga chinotyisa Baba Blue Stadium, apo zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba Capes United neHighlanders zviri kubandana. Zvikwata izvi zvinopiwa mari nekambani Net1 iyo yatichabhadharira vatsigiri venhabvu vanopinda mumutambo uyu zvikamu makumi mashanu kubva muzana pamari yega yega yavari kufanira kubvisa pagedhe. Sezvo mutambo uyu uri kuita madhora mashanu, vese vachada kuona vachabvisa madhora maviri nemasendi makumi mashanu chete. Asi chikwata chine mkombe uyu, KFC Platinum, chine mutoro wakaoma apo, chiripa musha, nevaba kizani vabo, The Triangle. Kubira Platinum, yapinda mnabuye pa msoro, aisati ya mborova Triangle, mumandava stadium, mumutambo, weligi. Mutevere, we pure Platinum Boys, va Jameson Chiseko, vano tiko zinu, avasi, kuita zvekutamba.
Gadiri acha kakwana, saka kandira zvakakwana paya kuti Saturday tukurova 3-1.
Mushure mekurova Mushwani Stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga, murairidzi weDynamos Lloyd Gove ari kutarisira kuti vatambi vake vachaita zvimwe chetezvo apo vari kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium nesvondo kusangana neHwange iyo yakakundawo yadha 2-0 mumutambo wayo wekuvhura makwikwi emwaka uno. Mimwe mitambo iriko mukwira kwesvondo yakamira seizvi. Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Mushwani Stars, Blue Chiefs vs Tier 1, ZPC Kariba vs Herentals, Yada vs Chicken Inn. Nesondo Manika Diamonds vs Harare City, Chapungu vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Muchirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei nhasi. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kusangana neavo vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kuManicaland nekumasvingo.
Hello.
Hello makadi.
Izvo makaita wanda. Ndikubhuya nasa kuzai kuvhenyika. Kuti manani kungorinano hako kugotsisa kuti hey magarira acho mangita akungotsembura zvino.
Kwakazombonaya here mushure mekunaya kwakaitwa kuya?
Kunongonaya tuma remshawazi zeti, asi unongo gara uchingo chonga mgozgo mepo unongo utote zato uya hezro siya. Tunga mbili unungo kurujirano kuti wadini, kichawa vise mnjimbo zagasha tate ya asa mbireko kuyenda pavana. Asini hangu pafungwa zangu ka taiba ato kumbire kuti, mwetino gara pasi makomu, saka, dai waezo kuti wanga tichangireko mkara.
Mudara ona mkuma morizi, ndirimuno maharare. Panya ente kuro ni dai, chukuru ziro dai urumende, yanyato, nduo, zichemo ziwano, harikuchi. Mani nechipinge daiwa nzwisiso zvichemo zvavanhu vechipinge nekuti vazhinji vari kuchemera kuti daiwa wanirwa kumwe kuri nani kuitira kuti mangwana vasazosangane zvakare nedambudziko irori. Tikuchisvikanawo zvakare nezviri kuitwa vanhu ava vaakubirwawo zvakare pazvinhu zvishomanana zvavanonge vawana izvozvo zvokutishingurudza. Zvarega kuitika nekuti kuna vamwe vakutora mwoyo panyaya dzekupa vachita mari kana magumbezi kana chikafu chikubva chabiwa.
Regai tiende kuna Ashley pana.
Dambudziko rakasangana kwa Nharo kwaMutare rakadarika bhatari sikutifadza because kwatone mavouchers ari kutora rubatsiro rwevanhu vachishandisa because vanhu veko vari kunyunyuta vachitatisatawana kana rubatsiro nanhasi. Havanotyawa Patrick Mukotiri vanoda kutaura neni.
Ngavapinde muchirongwa mukoma Patrick taurai tinzwi.
Mabatsiro ari kuitwa vanhu vari kunana Chipinge especially Chipinge haana kumira zvakanaka. Kanaka vanhu ava vasikona rubatsiro rwakanaka especially pakaita ward inenge ichinzi yakaenda kuopposition party kana ine unyere kupi kuti ine vanhu veopposition party avawani rubatsiro rwakanaka. Dai kuri kunzi mari yakabuda inenge yapuwa rubatsiro kune dzimwe nyika maorganizations iwawo oenda onovaka ega.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tereri musakangano wachirongwa chedu che Live Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa zviri kuitika makongresi ematunhu ebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekwaMutsvangwa kuChimanimani East vanoti nhasi vaswera vakagarira kuyosembwa sezvo chikafu chavanga vakamirira chisina kuuya. Hurumende yeAmerica inoti dutu mpengo recyclone Idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi. Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondana kwemarudzi mwana 1994. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda bakuvi